Hamai Masuku, avo vafenda vari pakati pekuverenga mashoko ekucherechedza zuva resununguko, vazopengenuka, mushure mekuongororwa nana mukoti nevamwe vange varipo, ndokubva vazoenderera mberi nechirongwa, icho changi chambomiswa kwenguva inopfuura maminiti makumi matatu. Provincial Administrator wedunhu reBulawayo, Amai Konzani Ncube, vaudza mhomho yevanhu vange varipo, kuti Amai Masuku vaive vaudzwa nachiremba wavo kuti vazorore, sezvo vasiri kunzwa zvakanaka, asi nekuda kwekukoshesa zuva ranhasi, vaona zvakakodzera kuti vaite basa ravo semazuva ose. VaEdward Nare, avo vakarwa hondo yerusununguko pasi pevarwi veZipra, vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vachikudza kuzvipira kwaamai Masuku, zvakakosha kuti vanhu vateerere miviri yavo pamwe nezvinotaurwa nana chiremba.
Vamwe tangatanzwa zvisati zvaitika kuti anga asiri kunzwa mushe ende anga akapiwa mazuva kuti azorore navatazano zveupenyu, asi iyeye maybe nokuda basa rake akazoti hai regai ndidini ndiende kubasa. Asi zvatingati munhu wose ngaafunde kurespekta advise yamadhokota.
Vamwe vanhu vange varipo pachiitiko ichi vati vauya kuzocherechedza zuva rerusununguko nekuti zuva rakakosha zvikuru munhoroonde yenyika. Mumwe wechidiki, muzvare Geraldine Ndavambi, vati vanokoshesa zuva rerusununguko nekuti munyika vanhu vanogara murunyararo, vakatiwo vanoshuvira kuti hurumende yava Emerson Mnangagwa igadzirise nyaya yekuti vechidiki vawane mabasa.
Nehurumende ichairi kutonga, takatarisira kuti isu vechidiki tive tichapihwawo mukana wekuvhurirwa maindustries. Nekuti mayouth mazhinji hatina chekuita, takatarisira kuti maindustries avhurwe, ava achaakomodhota mayouth esakawandisa akagara mumugwagwa. Ndozvatakatarisira panew dispensation ichairi kutonga isu.
Mumwewo wechidiki ange aripo pachiitiko ichi uyangozvidoma nezita rekuti Privilege ange achitengesa zvekudya uye ati atora mukana wekuungana kwevanhu kuti awane mari.
Ndotengesa machips asi ndosangisawo zuva ranhasi ndinoona mukana independence day.
Zvichakadaro, apo ruzhinji munyika rwange ruchicherechedza zuva rerusununguko, vamwe varwere vange vauya kuchipatara cheMpilo Central Hospital vange vachitadza kuwana rubatsiro rwavange vachitarisira sezvo vana mukoti munyika mose vachiri kuramwa mabasa. Mutauriri webato rezapu vaipitule Maposa vati danho rehurumende rekuti iri kudzinga vana mukoti vose vari kuramba vachiramwa mabasa rinoratidza kuti nyika haisati yave nerusununguko rwechokwadi.
Manesis esa ari kupastrike vane genuine reason yokuenda pastrike, asi zvotikashamadza sezvapo kuti muzuva rimwe chete kuti tisvike mukupemberera kweindependence tinosangana nemunhu anotora danho rekudzinga vanhu vakawanda kudaro mabasa achidzinga vanhu ava. Siri decision yagarirwa pasi ikatariswa zvakanaka zvichiongororwa nehurumende kumbunyikidza kwekodzero dzevanhu kuri kuitika muno muZimbabwe neavo vari kuzviona kunge ndivo vari entitled.
Vana mukoti vanodarika zviuru gumi nezvitanhatu vari kuramwa mabasa. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.